Jello fucking 99. She's a man. Mwari, Mama got a singer. Mugati Treta, Panabanika. Mugati Vanava, Mukarechi Dinamata. Asna does it to wait at my basaka shatter.
Wow, is it?
Get on the Utah Puzi Tendel Gun. Jesu Machi Machi. Ari kutsokora tikati haiwawo usatipengere ari kutsoka kupi Jesu pari kutsoka asi parufa parufa ndopa pakatiratidza kuti muri baba zedu muri kutora munhu wese unyangwa anopisa murombo nemupfumi enda musi kuchaidza RIP kwese yanguva ma RIP Wow, Shamwari Kadrisa ukama wako na mwari Ukango kadrisa ukama na mwari Pauno fonura rama usinga peri shamwari Tamba kuta kawone kwenye mbunchi Tamba kuta kawone kwa kuheo Kuheo chaiko kukukena Siena indeshi kuruya isi mchita chama haina RIP I'm gonna